kuuya kwemutungamiri uyu ari kubva kuUNDP chinhu chakakosha zvikuru kunyika yeZimbabwe kunyanyanyaya takatarisana nemaelections tiri kutarisana kuti nhaurirano kana kuti kukura kwavanenge vachiita nemapoka akasiyana siyana kusanganisira hurumende zviri maringe nesarudzo takatarisana nadzo uyezve kuti zvingaita sei kuti nyika yeZimbabwe iwane utongo hwejekerere uyezve kuti ikwanise kuvandudza upfumi hwenyika nokuti iyo nyika inge inobudirira saka tiri kuona kuuya kwavo kuri chinhu chakanaka chose uyezve tinotarisira kuti vachina information kana kuti mashoko avanoda kuunganidza anovabatsira kuti vaone ivo seUnited Nations kuti nyika iri kuenderera mberi here panyaya dzeutongo hwejekerere kana kuti iri kudzokera kumashure.
Vari kuti varikuda kuti vange vachibatsira Zimbabwe vangabatsire sei veUnited Nations?
Chokutanga ndingati nini, takanzwa mutungamiri weZimbabwe Electoral Commission vachiti iwo pane bhajeti yavakanga vakapa kuhurumende inoratidza kuti hurumende ingangotadza kuvapa mari yakakwana kuitira kuti maelections aya aitwe. Saka tinotarisirwawo kuti zvikada pavari kutaura navo vaarchcampaigner nharodzacho dzichasanganisirawo kuti United Nations ingabatsire sei kupa maresources kunyika kuitira kuti tikwanise kuwana mari dzakakwana dzekuti election yacho iitwe. Uyezve ndingati nini, technical support
muri kusangana nawo here seZimbabwe Election Support Network?
Takasangana nemamwe masangano akazvimirira. Tichakwanisa kusangana navo musi weSaturday, musi wa17 March. Saka tinotarisirawo kunzwa kubva kwavari uyezve nokuvapa ndingati mashoko atinofungidzira kuti ndo vanga vake nyika yedu yeZimbabwe.